Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvitafo 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kambani yeNational Foods inozivisa kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo yemangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Dare remakurukota rinoti rinoziya nyaya yekunetsa kwemafuta edzimotokari munyika uye riri kutarisira kuti dambudziko iri rigadziriswe mazuva maviri anotevera. Vakarwa muhondo yerusununguko vokurudzira kuvandudzwa kwemakore evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani huru inogaya hupfu nezvimwe yeNational Foods yazivisa nhasi kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo mangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvatengi, mukuru weNational Foods vaMichael Lashbrook vati kambani yavo iri kutadza kubhadhara mari yekunze kumakambani ekunze kwainotenga gorosi. Nekudaro makambani aya aizivisa nhasi kuti haikwanisi kuramba ichiwana gorosi. Vati nekuda kwaizvozvo vave kumbomisa zvigayo zvavo apo vari kutaura nevebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe kuti vawaniswe mari yekunze kuti vakwanise kubhadhara chikwereti chavo nekuramba vachitenga gorosi. Vatikana zvino zvikasagadziriswa nekukasika, furawa yekubikisa chingwa yavasara nayo ichange yapera mukupera kwesvondo rino. Zvichakadai, mukuru wesangano rinomirira makambani anogaya gorosi nechibage, Ray Grain Millers Association of Zimbabwe, vatafadzwa musarara. Vaudza vatori venhau muHarare kuti veruzhinji havafaniri kutenga zvematyira nekuti makambani mamwe aripo acharamba achigaya gorosi pamwe nekuvhara mukaha uchasiyiwa neNational Foods.
Musarano weGrain Millers Association uda kupa mashoko ekuvimbisa vatengi noruzhinji rweZimbabwe kuti ticharamba tichiita basa redu rekugaya gorosi hupfu kuwanisa mpunga nesauti kunyika yose. Tinoda kutenda hurumende kuti mwedzi mitano tiyapfuura iyi vanga vachitibatsira nemari yekunze kuti tikwanise kutenga gorosi.
Vamusarara varamba kutaura zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa neNational Foods vachiti kunyange hazvo National Foods iri nhengo yesangano ravo, sekambani inogona kuita zvainoda.
Association kana semusangano wemamillers tine zvatinoita pane patinogumira, asi nhengo nhengo yega yega ine kafungiro kayo kanogona kuti bhizinesi rayo todii.
Vatiwo pane chikepe chine gorosi chiri kusvika svondo rino uye vavimbisa kuti chingwa hachisi kuzoshayikwa panguva yekisimusi. Aka akasike kutanga vamusarara vachiti kune chikepe chine gorosi kuMozambique, asi gorosi iri vanoripiwa kana vachinge vabhadhara mari inodiwa. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinosuwisa uye zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hausisina kumira zvakanaka. Takatarisa kuti kambani yakaita seNational Foods ikambani yakakura zvingaizvo. Kunyange zvazvo vamwe vanogaya flour vanokwanisa kupinda pabuda National Foods kana kufara mukaha wagadzirwa wakadzirwa ne National Food. Asi tinoona izvo zvinetsa nekuti haisingori nyaya yekuti flour iripo pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida mari yekunze zvakafana nepaketi zvinenge zvichida kuti zvinge zvichikwanisa kusatisika.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwemari yekunze izvo zvaita kuti zvinhu zvese zvinotengwa kunze zvakaita semafuta emotokari zvishayikwe. Pari zvino vanhu vari kurara mimitsetse yemafuta emotokari uye zvinhu zvakaita semishonga nemapiritsi zviri kushayikwa nekuti nyika haina mari yekunze yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe varwere muhulawayo vanga vachitadza kurapwa pazvipatara zvikuru zviviri zvehurumende zviri muguta iri apo kuramwa mabasa kwaana chiremba kwapinda muzuva rechina nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachipatara chemupino panguva dzemasikati vamwe varwere vange vachidzoserwa kumba zvichinzi kwange kuchingorapwa avo vanenge vachinyanyorwara vakaita semadzimai ane pamuviri vanenge vaita dambudziko pakuzvara. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Amai Dlamini audza Studio 7 kuti ange auya kuchipatara nasekuru vake vari kuzvimba makumbo vakaudzwa kuti vadzokere kumba sezvo vange vasingakwanisi kuonekwa naana chiremba.
Kana madokta ari pastrike zviri kushoreva kuti totofanira kuenda kumaprivate doctors and iko zvino maprivate doctors anocharja nemaus dollar.
Taedza kunzwa mamiriro ezvinhu kubva kumukuru wechipatara ichi Valenard Mabande asi vati titaure nevakafanobata chigaro chemukuru wemadhokotera Dr Kolani Njovu avo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vane basa rakawanda rekuita. Pachipatara cheUnited Rural Hospitals bandiko rechipatara ichi rinorapa vanhu vanorwara vachibva kumba kana kuti outpatients department range rakavharwa uye chiziviso chakapiwa nemukuru wana chiremba pachipatara ichi Dr Narcissus Tsvanga chinoratidzawo kuti chipatara ichi chiri kungotorawo chete vanhu vanenge vachinzi vari kurwarisisa. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Mtavi Sibebe vati vana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa munyika mose zvisinei nekurudziro yehurumende yekuti vadzokere pamabasa vachiti havasati vanzwa kubva kuhurumende.
Nhasi izuva rechi4 tapinda paindia strike tichiri tangomirira kubva kuministri kuti chii chingaitika kuti basa vanhu vadzokere kubasa.
Dr. Bebe vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara kusanganisira kushayikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti varamwe mabasa.
Izvi zvane nguva zvichitika tichingomirira kuti pamwe zvichazogadziriswa asi hapana zvakagadziriswa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi mutevedzeri waDr Moyo Dr John Mangwiro vaudza Studio 7 parunare kuti vange vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika ukuwo munyori webazi iri Dr Gerald Gwinji vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province paspecicam cheproportional representation Amai Dorcas Vanda vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuramwa basa kwana chiremba yave nenguva ichiitika vachiti zvinorwadza kuti upenyu hweveruzhinji hunoiswa panjodzi nezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende.
We are taking the wrong priorities altogether. Nokuti tikatarisa mari yakawanda inozongaende kumasoja tiri muhondo here.
Vana chiremba vanoshandira hurumende vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemugovera uye muzvipatara zvikuru zvehurumende muri kushanda vana chiremba vanenge vachibva kunze vave nemakore akawanda vari pabasa vanoshanda sana chipanga mazano kana kuti consultant physicians. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Moira Tsanga vanoti vafara zvikuru kuwana mukana wekuonekana nemutumbi wevaimbo wemutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva ndefu. Mutumbi wavaBush wakaunzwa kudare reparamende reUS Capitol nezuro uye veruzhinji vari kubvumizwa kuenda kunoonekana navo kutanga nasi kushika mangwana apo mutumbi uyu uchaenda kunoradzikwa ku Texas pedyo nemudzimai vavo mushakabvu amai Barbara Bush. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 namuzvare Tsanga pamusoro penyaya iyi.
Chauya kuno kuzona mutumbi wa Baba Bush vakashaika maremesoro Texas. Tawana shaka kuzero titi uye patauya sana tuwana paini Musangana kawanda paronke paini maRepublican seat. Hoya munhu wese maDemocrat namo wasina party namo wari mapata wanaita wanofanira. Saka tinongotenda mabasa avese avakaita nezvese zvavakaita tinongotenda. Taona paine sangano revanhu vakasiyana siyana vana vadiki vanhu vakuru vari kuenda kumabasa vabva kune dzimwe kune mamwe nzvimbo dzakasiyana siyana saka tinongotenda.
Zvinhu zvaungati wadzidza zvingazodawo kuitwa kuZimbabwe pane zvamaona nhasipamauya kuzobata maoko
kungobatana kwevanhu kunongokosha kuwakuna zvakunowanziwa ita kazhinji kacho nekuti kunogona kuvanhu nekusaurirana asi pakufa kwemunhu haachidzoki tinongotenda nezvese zvavanenge vakaita munyika yedu.
Taonazve taona vechidiki vakati wandei vachiuya kuno kuzobata maoko mhuri yekwaBush uyezve tazoona pakupera pekubata maoko vanhu vanga vachibvumidzwa kunyora mubhuku ravanga vachiti kana uchida unonyorera mubhuku rinoenda kumhuri yavaBush kana mubhuku rinosara imomo muCongress. Izvi mazvitambira sei?
Tinongoona zvakatichimboitwawo kana kwatinongobvawo. Kune vanonyora mabhuku kunoitwa zvichema saka zvese zvinhu zvinongoitwawo kana pafa mwari saka vanongoone mutemo wavo iwoyo unongoo mutemo watinongonga tinawo kunyika kwedu.
Chii chaungati wewe mune ramangwana watoro ipo pano?
Zvinhu zvinobata nyika yese nezuro panga pakawanda vanhu panga pasina tumbopindiki zvaitocho zvaitoita maawa mairi nemitumbi. Saka tino vana vari kukura saka zvinovewo zvinhu zvavanozove mukundangarirwa mavo kuti vakambenge vari mutungamiri pane zvinhu zvisingabvi mundangariro muhistori yedu.
Vanga vari muzvare Moira Tsanga vanoichizvaura cheZimbabwe chiri muWashington DC vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weGabon vaAli Bongo vaonekwa neveruzhinji kekutanga kubva pavakarwara masvondo angada kusvika matanhatu adarika. VaBongo vaonekwa muvhidhiyo yaburitswa nehofisi yavo vari kuMorocco kwavari kuzorora vari. Mutungamiri wehurumende yeFrance vaEdouard Philippe vambomisa urongwa hwekukwidzwa kwemutero wemafuta ekufambisa edzimotokari kwemwedzi mitanhatu zvichitevera masvondo ekuratidzira. Kunyange hazvo zvinhu zvakaita mhidigari munyaya dzezveupfumi, mumwe muzvinabhizimusi wemunyika vaDefti Norupiri vanovemuridzi wekambani yeDevi Pearl Trading Private Limited vakasimudza mureza wenyika apo vakawina mubayiro mukuru muAfrica weWorld Entrepreneurs Award. Makwikwi aya ayo akaitwa muSouth Africa ave nemakore 21 achiitwa senzira yekukurudzira vana muzvinabhizimusi. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi aya anoitwa nekambani nemukurumbira zvikuru pasi rose yeErnst & Young uye achinzi Ernst & Young Africa Entrepreneur Award. Kambani yavanorupiri ine vashandi vanosvika mazana matanhatu uye inotengesa zvinhu munyika dzekuchamhembe kweAfrica ichigaya chibage nezvimwe zvirimwa kuti iburitse zvekudya zvakasiyana-siyana. Ko, vanhu vangani vakapinda mumakwikwi aya? Tabvunza vanorupiri.
Uyo mubayiro wanga une vanhu vamaya businessmen anga achisvika 65. Saka takaramba tichingodzikiswa kudaro mushure mokuongorora zvakawanda kusvika tasvika 10. Vamwe vese vanga vari muSouth Africa 9 vari varume, ndiri ndega ndandiri muZimbabwe. Saka takabva tapinda mumakwikwi edu okupedzisira ndichibva ndangosvika ndichihwina mubayiro. Saka tinonzwa kufara zvikuru.
Vanorupiri vanoti vaisarudza vanhu vakabudirira makwikwi aya vakafara zvikuru nemashandiro anoita kambani yavo kunyangwe zvino zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Sezvamunoziva ekonomi yedu yakadhorarizwa zvichireva kuti vanhu vese vanga vasina mari vaitangira ipapo. Saka kushanda zvakanyanyisa kwatakaita kuti tisvike patiri uye kusapotana kwatinoita nechiono chehurumende ndozvimwe zvavakanyanya kutarisisa. Kuti president venyu anoti Zimbabwe is open for business. Imini the businessmen womuZimbabwe muri kuitei? Takapinda munguva yeinflation payakasvika 6 billion percent asi takabuda sebusinessmen. Simba tasvika panyika yedu payakadhorarizwa kubva mucurrency yedu kuenda mount currency. Takaramba takangoshinga.
Vativo bizimisi ravo riri kubatsira Zimbabwe zvikuru nekuunza mari yekunze inodiwa munyika.
Zvatiri kuita tinotenga chiba getaimbotenga tinoita iya inonzi import substitution. Taitenga kubva kunana South Africa mamwe raw material edu. Saka ndokuona kuti iraw material yatinogonawo kutenga mushino wokuigadzira kuita kuti tigokwanisa kugadzirisa zvatinoda kugadzira. Saka takaita kuti zvibhenefite varimi veduwo muno muZimbabwe. Tova kuwana rubatsiro nokutenga kwatinoita kwavari through GMP chibake kuitira kuti tikwanise kugadzira maraw material edu anova iwo ndo atinoshandisa kugadzira main product yedu anonzi masnacks, anonzi majumbo. Saka beneficiation nevalue addition kubva patsanga yechibage toipatsanura patsanura totsvaga raw material yatinoda imomo tokadzira maproducts awa. Saka zvabatsira isu uye zvabatsira nyika nokuti haicharunzi foreign currency.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vaselani Jabangwe vanotiwo kukunda kwavanorupiri kunosimudza mureza wenyika.
Tinoona semucherechedzo wekuti kwatiri isarimi vanhu tinofanira kuti tisunge dzisimbe tikwanise kuti tisimudze mabhizinesi edu. And nguva yatingari nguva yavakakwanisa kukura vachikudza kambani yavo ndiyo nguva yekuti vamwe vanenge vachiti hazviite.
Mashoko aya atsinirwawo naamai Marahati Vagone, mudzimai wekutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce.
Aiwa tinozvigamuchira nemufaro mukuru. Nekuti zvinongorevawo kuti nyanzva zvazvo tine matambudziko munyika yedu asimura Mwari kugonawo mabasa. Saka tinotofarawo kana vamwe vedu vachisimukira nekuti zvireva kuti vachagona kutorawo vamwe vanhu vakawanda pamabasa.
Vamwe vakakunda mumakwikwi aya vanosanganisira vaRidwan Khan, muridzi wekambani yenhare mbozha yeMobicel Communications yekusouth Africa, uye amai Debra Mejan veCamelot Group yekusouth Africa zvakare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulum.
Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association riri kukurudzira kuvandudzwa kwemutemo wemakore evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Sangano iri riri kuda kuti makore aya akwidzwe kubva pamakore makumi mana anobvumidzwa nemutemo pari zvino kuenda pamakore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda vati sangano ravo riri kuda kuti mutemo uyu uvandudzwe kuitira kuti ani nani zvake anokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ange ari munhu abva zera zvekunzwisisa udzamu hwezvinorehwa nekutungamira nyika. VaMatema Danda vatiwo sesangano vari kukurudzira kudzikwa kwemutemo unoranga vanhu vanokurudzira kuiswa kwezvirango pamwewo nevanopomerwa mhosva yekukanganisa upfumi hwenyika. Studio 7 yakundikana kubata VaMatema Danda kuti tinzwe zvizhinji. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti urongwa hwekuwandudza makore evanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uhu hwakanangana nekuda kurambidza mutungamiri webato ravo vaChamisa avo vane makore makumi mana ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMafume pamusoro penyaya iyi.
Vana Matema Danda vanhu vavhunduka Chamisa zvekuti havachitozivi kuti vodini. Ndosaka vo vakapedza makore matatu vachidzingirirwa naGrace Mugabe vachitiza vachibuda kuinda kunze kwenyika nekukwata vanhu vanotya vanhu vanongofunga zvisina maturo iko zvino nyika iri kushayiswa fuel neharahwa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge nyika iri kushayiswa chikafu neharahwa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge nyika iri kushayiswa mari neharahwa dzacho dzongova hari dzofanzirofa saka kuita harahwa hazvirevi kugona kutonga kuchembera hazvirevi kuti wava wise dzimwe nhambo kuchembera kunongouya nekuchembera hakuuyi neuchenjeri
asi vamafume tingati here vari kuda kuti danho heri ritorwe nekutya vachamisa chete nekuti kana kubata kwavo kuzanup f kunogonawo kubva mumwe wechidiki anogona kunge achida kupindawo mukutonga nyika
youth yavo itogarepi ane 55 years saka kana ukaona youth yepati ichinzi ine 55 years munhu atova nevazukuru achinzi youth ava vatozivi chinonzi youth havatorina munhu wavanopinza muutongi hwavo anenge ari below 30 kana anenge ane 40 years ndosaka nyika isiri kana kubudirira
tanzwawo zvakare ivo vakarwa hondo vari kukurudzira kuti paiswe mutemo unobata vanhu vanenge vachikurudzira kuti nyika itemerwe zvirango pamwe chetewo nevamwe vavanoti vanenge vachiita economic sabotage munotiwo
economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba mari vakakwereta 2 billion munguva yavakapinga kubva muna November kusvika muna July mari iyoyo vaiisepi economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba madiamonds ese akapera kumanikaland uku ndivo vari kuita economic sabotage vanopedza fuel yose yemunyika ndivo vanopedza mari yakaiswa nevanhu mumabank iri maus dollar voidzosa isisiri maus dollar yonzi haichisimo mumabank ndo inonzi economic sabotage zvimwe zvavese zvavari kutaura izvi hazvina kana nematuro
mutauriri wemdc vajacob mafume vachitaura vari parunhare muHarare nestudio 7 dare remakurukota rinoti raziya nyaya yekunetsa kwemafuta edzimotokari munyika uye riri kutarisira kuti dambudziko iri rigadziriswe mazuva maviri anotevera rutendo mawere anotipa nyaya inotevera
vachitaura nevatori venhau mushure medare remakurukota vakasanobata chigaro chegurukota rezvebazi remhando dzemoto vawinston chitando vati vaziya nyaya yekunetsa kwemafuta vakati vakutarisira kuti mazuva maviri anotevera pave pava neshanduko.
The government is working flat out to ensure that the supply of
hurumende iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko remafuta edzimotokari uye kuona kuti huwandu hwawedzerwa tichange tichizivisa nyika mumazuva maviri anotevera
vakasanobata chigaro chagurukota wezvekubudiswa kwemashoko vamang'aliso hlofu vaudzawo vatori venhau kuti hurumende ichangopa makamba mana chete marezinesi ekuongorora kune mangoda nekuona kuti akawanda zvakadii achitungamirirwa nezimbabwe consolidated diamond company nemurowa diamonds
policy are as follows that only the Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC, Murowa Diamonds, and two other companies approved by government will be allowed to undertake diamond exploration and mining in the country.
Zimbabwe Consolidated Diamond Company, Murowa Diamonds, nemamwe makambani maviri, chete ndiwo vachapiwa my residence ekuongorora mangoda nekuona kuti akawanda zvakadii vamwe vese vachange vachida kuita zvemangoda vanoshanda nemakambani maviri avo
vadlovhu vatiwo makurukota ehurumende audzwawo negurukota rezveutano vaobadhaya moyo kuti vataurirana nanachiremba vari kuramba mabasa avo vabvuma kudzokera kumabasa
cabinet did not deliberate on this except that an update by the Minister of Health that he had engaged the doctors and the
cabinet haina kukurukura nyaya iyi muudzamu asi gurukota rezveutano razivisa makurukota kuti vataurira nana chiremba avo vabvuma kudzokera kumabasa
makurukota ehurumende vatiwo vakurukura nezvekuwanda kwenjodzi dzemumugwagwa kugadziriswa kwemigwagwa kuvakwa kwemahofisi matsva eparamende nezvimwewo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Mutare Mutare nasirawana motokari nhatu dzekushandisa kutakura marara nedzimwe dzichashandiswa nevakuru vemapazi ekanzuru dzakatengwa nemari inosvika mazana manomwe ezviuru zvemadhora. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta remutare va Blessing Tandi vati motikari dzavo itsva idzi dzichabatsira kuti vakwanise kuita mabasa sezvinotarisirwa nevagari avo vanogara vachinyunyuta nekusatakurwa kwemarara. Vatandi vati kuvapo kwemotokari idzi kuchapa kuti apo marara atakurwe kaviri kana katatu munzvimbo dzinogara veruzhinji svondo regarega. Vatandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yange yorasikirwa nemari yakawanda kwazvo mukuhaya motokari kuvanhu dzekutakurisa marara, uye dzimwe dzacho dzainge dzisina kukodzera kuita mabasa aya.
Apa tirikutarisira isusu kuti since tatenga matrucks aya avepo, takutarisira kuti kudhambwa kwakuchiita kwamarara kuyakuya kune mhaka yekuti vanhu vanga vasikukolekta nenguva. Takutarisira izviri kukolekta nenguva nekuti hatitotarisira kuti isusu patatikolekta almost at 60% nemhaka yadhi trucks. But pari zvino nenhau yekuti taanewo another fleet iripo iyi nefleet yanga iripo yekare zvinowedzera efficiency yedu. Saka tiri kuchikurudzira vanhu kuti varegere kuramba vachinorasa-rasa pese pese but vachitarisane zvino nenhau yekuti vachengete marara avo vachiisa mutraki parinenge richiuya panguva yega yega.
Gurukota runa nezvedunhu remanikaland amai Ilen Gwaradzimba vatiwo vanotarisira kushanda pamwe chete nemakanzurwa naivo pasina zvemapato ezvematongerwo enyika kuitira budiriro yedhorobha remutare.
Pano pacity council taingonzwa kunomaranwa maranwa madisagreements and so on, noisy but quiet and peaceful. Focus is on.
Mumwe vagari vemamutare vaGabriel Chizive vanoti kuvapo kwemota dzemarara kuchaderedzawo mikana yekuvapo kwezvirwere.
Yekuti vanhu vangu vasingambozvitore sechisamiso kare patatanga kugara muno, but izvinoona kuda kuti zvinhu zvadzikira zvaakuita kunge ya news item. Asi news item for now nekuti macities mazhinji haana, saka toda kutozvitenda izvo nekuti zvichaimprova collection, refuse collection yedu, zvichaimprova kana utano hwevanhu, ende tiri kuona confidence yevagari vemuno it is increasing. Saka tichiona neungano yekupemberera chinhu chakadai, this is what we want in Zimbabwe. Dai macities akakopera, tinova ine future yakanaka iwana vedu.
Imwe nhengo yerimwe remasangano evagari remutare Residents and Ratepayers Association vaSolomon Chisoni vakurudzira vashandi kuti vabate zvakanaka midziyo mitsva iyi.
Zvaitwa nekanzuro chinhu chakanaka semugari wemamutare. Tinotarisira kuti service delivery yedu kuitwa kwemabasa kuchaenderera mberi.
Guta remutare rinoda mota dzemarara dzinosvika gumi kuitira kuti rinyatsoshanda nemazvo, asi pari zvino pane motokari shanu dzinonyatsoshanda zvakanaka kusanganisira nhatu itsva idzi. Vagari vemuguta vane chikwereti kukanzuru chinosvika mamiriyoni makumi mashanu nematatu emadhora yemari yemitero. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tichange tichikurukura nevechidiki pamusoro pemashoko evakarwa hondo yerusununguko vari nhengo dzeZANU-PF, ekuti bumbiro remutemo wenyika rinofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti ribvumidze chete munhu ane makore makumi mashanu nemaviri kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muineni Ntungamiri Nkoma.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kambani yeNational Foods inozivisa kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo mangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Standikile Musanga.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.